Zvino tendedo mukoma zvaonekwa ari nhasi takaungana zvedu semhuri nevamwe vari kuno kuTexas kwatogara kwashaikira Melissa. Baba vari uno vanogara kuno nesu baba vaMelissa. Amai vanogara havo pari zvino kuDublin kuIreland. Vakasvikawo musi wakatevera pakashaya Melissa, saka mhuri yakaungana kuno, saka ndopatiri.
Saka urongwa hwakamira sei vankomo?
Pari zvino takatarisira kuti vacharadzikwa musi wechishanu, musi weFriday makuseni, dzenzi tai kuma11 kuno kukuseni kuZimbabwe, dzenzi choita ndofunga kuma6 manheru eFriday. Vari kuchengetedzwa muguta rinonzi Kennedale muno muTexas. Tichaita church service kwedu kuSeventh Day Adventist Church inonzi Alpha International, iyo iri muArlington, Texas. Ndopachatangira kuseni kuma11, tichipedza ipapo tonomuviga kuKennedale.
Muzvare mapa vanga vakura zvakadii uye vanga vachiita mabasa api?
Melissa wanga ane makore 27, anga bva kutobva kutosvitsa 27. Vakaberekwa May 1, 1995. Vakashaya musi waMay 11, 2022. Saka vanga vasvitsa makore 27. Melissa anga kutoita chikoro chake, digiri rake rechitatu rinonzi Doctor of Occupational Therapy. Vanhu vanobatsira vanhu kana wakuvara, pamwe uri kuvakuvara uri kubasa, kubatsira kuti ukwanise kudzokera kubasa kana ana chiremba wakuita treatment yako iye aizopinda achikubatsira kuti uchizokwanisa kudzokera kubasa kana kuchikoro kuti uite zvinhu zvako zvaunowanzoita mazuva ese. Saka munhu anga achitori muchikoro asi aitoshandawo zvake achidaro achienderera mberi.
Mungatsanangura kuti tsaona iyi yakaitika nemutoo upi?
Zvakaitika ndezvekuti Melissa aibva kubasa achienda ake kumba. Pakaitika tsaona, anga asarirwa kana nema minutes 4 kuti asvike pamba. Saka anga asvika parobot rekupedzisira paanokona kuti achienda pamba pake. Akuona zvakadaro, uyu mukomana aitiza mapurisa ndopa akamurova. Patinoona vhidhiyo yacho yakatorwa nekamera yanga iri padashboard yemupurisa, tinoona kuti munhu uyu chekutanga robot ranga rakamitira red kuti afanirwe kupfuura. Melissa ndiyanga nemvumo yekupinda, iyezve aifamba nemaspeeds akawanda. Hatisati tanyatsoziva kuti speed yacho yanga yakamira sei, asi ukasvika ipo paakarovera hapana panoratidza kuti akatsika mabhureki kuti asarove munhu. Saka munhu aifamba achitiza mhosva dzake dzimwe dzaanga ainadzo nemapurisa, akazongoduma Melissa ipapa.
Vanoda kukubatai vangave vanoda kubatsira vanokubatai papi?
Vanoda kubatsira vanogona kundibata pafoni, paWhatsApp. WhatsApp yangu kana vari kuZimbabwe vanoisa 001 817 937 0150. Kana kuti vanogona kunditumirawo, kana vanokwanisa kutumira maemail. Email yangu inotiyo Vez Nkomo, saka inenge iriti Vez ndi VEZNKOMO@gmail.com. Ndopavanogona kundibata.